Chitsauko 25. Abrahamu akazotora zvemumwe mudzima yainzi Ketura. Nekufamba kwenguva, akamuberekera Zimrani, Jokshani, Medani, Midiani, Ishbaki naShua. Jokshani akabereka Sheba naDedani. Vanakomana vaDedani vaiva Ashurimu, Retushimu, Nareumimu. Vanakomana vaMidiani vaiva Efa, Eferi, Hanoki, Abida na Erida. Vesava vaiva vanakomana vaKetura. Abrahamu akazopa Isaka zvinhu zvese zvaakanga ainazvo. Asi vanakomana vaakaita nevarongo vake akavapa zvipo. Paakanga achiri mupenyu, Abrahamu akabva avaendesa nechekumabvazuva, kure naIsaka mwanakomana wake, kunyika yamabvazuva. Abrahamu akararama makore 175. Abrahamu akafema kekupedzisira, akafanya tsokura, akwegura uya agutsikana, akaiswa kwakaiswa vanhu vekwake. Vanakomana vake, Isaka naIshumaeri, vakamuviga mubako remakapera, mumunda waEfroni, mwanakomana waZohari, muHiti, uri pakatarisana neMamre, munda wakatengwa naAbrahamu kuvanakomana vaHeti. Imomo ndimo makavigwa Abrahamu uye mudzimai wake Sara. Abrahamu afa, Mwari akaramba achikomborera Isaka mwanakomana wake. Uye Isaka akanga achigara pedyo neBheri raHairoi. Iyi ndiyo nhoroondo yaIshumaeri mwanakomana waAbrahamu, waakaberekerwa naHagari muIjipiti, muranda waSara. Aya ndiwo mazita evanakomana vaIshumaeri. Mazita avo maererano nematangiro akaita mhuri dzavo. Dangwe raIshumaeri raiva Nebayoti, kwouya Kedari, Adberi, Mibsamu, Mishma, Duma, Masa, Hadadi, Tema, Jeturi, Nafishi, na Kedema. Ava ndivo vanakomana vaIshumaeri. Uye aya ndivo mazita avo maererano nemisha yavo, uye maererano nenzvimbo dzavaigara mumatende. Machinda 12, maererano nemadzinza avo. Ishumaeri akararama makore 137. Akafema kekupedzisira, akafa uye akaiswa kwakaiswa vanhu vekwake. Vakagara kubvira paHavhira pedyo neShuri, iri pedyo neIjipiti, kusvikira kuAsiria. Akagara pedyo nehama dzake dzese. Iyi ndiyo nhoroondo yaIsaka mwanakomana waAbrahamu. Abrahamu akabereka Isaka. Isaka akanga ava nemakore 40 paakaroora Ribheka mwanasikana waBhetueri muAramu wekuPadhani Aramu, hanzvadzi yaRabhani muAramu. Uye Isaka aigara achiteterera Jehovha nezvemudzimai wake, nekuti akanga asina mbereko. Saka Jehovha akanzwa kuchema kwake, uye Ribheka mudzimai wake akabata pamuviri. Vanakomana vaiva mudumbu make vakatanga kurwisana, zvekuti akati, kana zviri izvo zvazvinoita, ndicharamba ndichiraramirei? Saka akabvunza Jehovha nezvazvo. Uye Jehovha akati kwaari, mudumbu mako mune marudzi maviri, uye marudzi maviri achaparadzaniswa achibva mauri. Rumwe rudzi ruchava nesimba kupfuura rumwe, uye mukuru achashandira mudiki. Pakazosvika nguva yekuti asununguke, akabva aona kuti zvechokwadi aiva nemapatya mudumbu make. Wekutanga akabva abuda akatsuka muviri wese uye akaita senguo yemvere. Saka vakamutumidza kuti Isau. Munina wake akazobuda, uye ruoko rwake rwakanga rwakabata chitsitsinho chaIsau. Saka akamutumidza kuti Jakobho. pavakaberekwa, Isaka akanga ava nemakore 60. Vakomana vacho pavaikura, Isau akava homba rume, murume wesango. Asi Jakobho aiva murume asina chaanopomerwa, aigara mumatende. Isaka aida Isau, nekuti aigara chimuvigira nyama yemhuka. Asi Ribheka aida Jakobho. Mumwe musi Jakobho akanga achibika zvekudya pakasvika Isau achibva kusango aneta. Saka Isau akati kuna Jakobho, kurumidza kundipawo zvekudya zvako zvakatsukirira izvo, ndafa nenzara. Ndokusaka akanzi Edomu. Jakobho akapindura kuti, tanga wanditengesera kodzero yako yeudangwe. Isau akaenderera mberi achiti, ndava kufa nenzara. Udangwe hunondibatsireiko? Jakobho akati, tanga wandipikira. Saka akamupikira. Akatengesera Jakobho kodzero yake yeudangwe. Jakobho akabva apa Isau chingwa nenyemba, uye akadya akanwa, akabva asimuka akaenda. Saka Isau akazvidza udangwe hwake.